manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikumi 1 2017
makateerera ku Studio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
neni wenyu Blessing Zulu ndichiti izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi
mapurisa anorova zvakaipisisa vashandi nemhuri dzavo patech mine kumatevereland north
vanorarama nekuita zvepabonde voyambuka Zambezi vachinotsvaga mari kuZambia uko vanopiwa dhora rekuAmerica kwete mabond north
The Caps United yoyambirwa kusunga dzisimbe mangwana pamutambo wayo ne Al Ahly Tripoli yekuLibya.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro inhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vashandi vemugodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe rinoti riri kushora zvikuru kushandiswa kwechisimba nemapurisa mukuparadza kuratidzira kwakaitwa nevashandi pamwe nemadzimai avo nezuro pamugodhi weTech Mine uri kuBubi kunze kweguta reBulawayo kuMatabeleland North. Vashandi vemugodhi uyu vanonzi vakatanga kuratidzira pachinyunyuta nekusabhadharwa kwavo mihoro yavo kwemwedzi mitatu sezvo kambani yavo iri kunzi iri kuti haisi kuwana mari. Nezuro madzimai evashandi ava anonzi akazobatanawo nevarume vavo mukuratidzira uku izvo zvinonzi zvakazoita kuti vakuru vemugodhi uyu vadaidze mapurisa aya anonzi akakundikana kumisa kuratidzira uku.
Mapurisa aya anonzi akazoshevedza chikwata chinodzivirira mhirizhonga kana kuti Unriot Police icho chinonzi chakasvikokonzeresa zhowe zhowe mukomboni yose mushure mekurova chero munhu aisanganikwa naye. Mapurisa aya anonziwo akakanda utsi hunokachidza pamwe nekuridzira pfuti mudenga. Studio 7 yakundikana kubata vakuru vakuru vemugodhi uyu pamwe nemapurisa kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Asi vandodhana Sitole vanotungamira sangano reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vanoti havaone chikonzero chekuti mapurisa ashandise chisimba sezvo kuratidzira uku kwaiitwa murunyararo.
Nyaya yatirwadza zvikuru nekuti patanga kuratidzira vanhu havaratidzira zviri peaceful zvekuti padaidzwa mapurisa kwanzi kutanga kwacho mapurisa ati no kana muchiratidzira zviri peaceful hatina basa nemi tokuchengetedzai asi ava masikati vakazotanga kudzinga vanhu zvikanzi chibvai haishadi kuona ipano ndopakatanga kudi kukandira vanhu matiegas svika vanhu vazogumbuka saka vanhu vagumbuka vapedzira vodzoserawo vovakandira matombo ndo zvakaitika vakandira matombo kwanzi vakambobva vakaenda bat havana kuenda kure vakazodzoka vopinda mukomboni vongovataka munhu wese vachirova vanhu kunosvika nekuinyati vachirova vanhu mukomboni ndo zvakaita zvokuti kwanzi imwe chegasi akatomboenda nekuchikoro muprimary chaimo ikanopinda muklasi ikatokachidza vana vechikoro nematichers saka we are not happy about maitiro iwayo nekuti vanhu vangu vasingarwi nemunhu vari kuda mari yavo ine 3 months isina kuhorewa saka vofira izvozvo.
Saka imisi sangano mune matanha muchatorawo here pamusoro penyaya iyi kana danho rakaitwa nemapurisa iyi?
Tine matanha achatora nekuti pane munhu wandatotuma ikoko on ground kuti anogadha information yakakwana nekuti patozodaidziwa workers committee ikagarwa newe pasi nemanagement vakapedzisira vachozoenda kulabor pakaitwa show cause order ndoyaisati vanhu vazodzokera havo kuba after vabva kulabor nekuti kwanzi azomisa musindo ndisenato ndiye azopindira kuti koyava hondo here zvomungorova munhu wese wese kwandi vazomisa hondo iyoyo.
Imi muri kutarisirawo here kuti muchasanganawo nevamiriri vemugodhi uyu?
Hongu tichatosangana navo nenguva pfupi iyo iri kutevera tichatoona tinzwe kuti kuchikonzero chiri kukonzera ichizvo chii vane problem chaiyo here iri genuine kana wane problem kuwana shunguru ziri iwanu kudara nikuti shunzote auranoka muza wanu kuti zvaka mira zvaka dai tuda kugaisa apa ni apa kwenye kudai ziwa wanu mapulisa wanu wachi demonstrators vi peaceful upe zira mangu wataka wanu shikana matigas ziru nguru wati avana ni reason ili straightforward ya waina wada ungu shi zira wanu tivati kufuza mariza avu
Vanga variwa ndoda na stole, vanotungamira sangano re National Mine Workers Union of Zimbabwe, vari parunari mudushavane ne Studio 7.
Mamwe madzimai anonzi arikuenda kuZambia kunoita basa rekurarama vachiita zvepabonde vachiti kuoma kweupenyu munyika ndiko kuri kuvatuma kuti vaende kunotsvaga kurarama kuZambia Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera
Madzimai aya vakawanda vavo vanobva kunzvimbo dzakaita seKariba, Karoi, Chinoi, Chegutu, Kadoma pamwe nemaguta makuru akaita seHarare. Vanoti kuita zvechipfambi kuZambia zviri kubhadhara sezvo vari kupiwa mari yekuAmerica. Vazhinji vemadzimai aya vanoti vanozochinja mari iyi voisa kumabond notes zvinozoita kuti ive inowanda zvichienzaniswa nekupiwa mabond notes. Mumwe wemadzimai aya uyo anoda kunzivikanwa saamai shupi vanobva kuKaroi vanoti zvinonzi muroyiro yera kure kuti vepedyo vagokureverera nokudaro havadi kuzivikanwa zvavanoita munharaunda mavanogara.
Zimbabwe tine shona inoti muroyiro yera kure kuti vari pedyo vagokureverera anenge asingadi kurasira unhu wake kunzvimbo yaanogara ouya munhu kuzorasira unhu kuno kana adzokera kumba hapana anoziva kuti kuZambia kwaite vamwe vanenge vari vakadzi vevanhu Saka aninga shunoti upenyu huri kutiomeya apo naapa apo oya kunotsvaga mari nenzira iyoyo kana dzokera kumba hapana anoziva kuti ndizvanoita.
Amai shupi vanoti chimwe chikonzero ndechekuti zvechipfambi zvinosungisa asi kuZambia hazvisungise nemapurisa sezvo vanenge vaine dzimba dzavanenge vachishandisa kana kuti malodge.
Chimwe chikonzero chemalodge kuZimbabwe chihure chinosungisa kunoku vanotoenda zvemalodge zvekuti anenge achitodaidza varume hausi kuda here uya titeka business wouitirana mari wotoita wodzokera futi unotsvagaona muswere wese nousiku wese ndorinenge ritori basa.
Chimwe chizvarwa chekuZambia vamaswe mwale vanoti madzimai ekuZimbabwe vari kuita zvechipfambi vakawandisa zvakanyanya pamuganhu weZimbabwe neZambia asi vamwale vanoti havasi kuwana mari yakawanda sezvavanotaura sezvo vari kuvabhadhara mari inoita madhora matatu kusvika pamadhora mashanu panguva pfupi yavanenge vachitandadzana.
Kai vanongouya vachiita chiuri variko vakawanda zvitereke vanogara vanoroja samoya apa vanobhadharisa kupinda
chitemundobasa
ravari kuita mazimba kai nokutaura zvino saka kurarama hakuna upenyu wakanaka kubva kumo saka vanongoora vanobhadharisa even $5 $3 unongorova mashort time but vakawanda maure vanoita chiuri kuno.
Asi mumwe mudzimai wekuDemocratic Republic of Congo anotyaira motokari dzinotakura zvinorema amai Elizabeth Lewis vanoti kunyange madzimai ekuZimbabwe achiwanikwa kunyika yavo vachiita zvechipfambi vanoti hazvisi zvitsva sezvo madzimai edzimwe nyika achiwanikwa munyika dzisiri dzavo vachiita basa rimwe chete rechipfambi.
Doesn't mean that the lady from Zimbabwe is the only prostitute in this world, no.
Muzvari sari nyakanyaka vanorwira kodzero dzevanorarama neurema vanoti zvinhu zvinofanirwa kushanduka munyika munyaya dzezvematongerwo enyika kuti zveupfumi zvigadzikane izvo zvinozoita kuti madzimai awane zvinovapa pundutso muupenyu kuti vararamise mhuri dzavo. Muzvari nyakanyaka vanoti zvechipfambi zviri kuita madzimai aya zvinokonzera mamwe matambudziko akaita sekubata HIV zvinozoisa upenyu hwavo panjodzi. Madzimai anoita zvechipfambi aya vanonyanya kuda kunofarana namuchairi vemotokari dzinotakura zvinorema vanenge vakamirira kufambiswa kwemapepa avo emotokari kuti vapinde kana kubuda munyika. Vanoti vanoshanda masikati pamwe nemanheru apo vanowana mari inodarika madhora $20 pazuva. Ndakamirira Studio 7 pachirundu ndini apa Chigoriwa.
Kunyange hazvo mapato anopikisa ari kuchemera kuti pave neshanduko pamitemo yesarudzo dza 2018 dzisati dzaitwa. Bumbiro renyika rinopa mvumo yekuti sarudzo idzi dziitwe mutemo uyu usina kusandurwa. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Bumbiro remitemo yenyika pamwe nemitemo yesarudzo zvinopa mutungamiri wenyika simba rekutara zuva richaitwa sarudzo, uye bumbiro rinotarawo nguva inofanira kuitwa sarudzo idzi. Section 143 subsection 1 yebumbiro inoti upenyu hweparamende makore mashanu, uye upenyu hweparamende hunotanga kubva zuva rinogadzwa mutungamiri wenyika. Izvi zvinoreva kuti paramende iripo inomira kushanda pakati peusiku musi wa 21 Nyamavhuvhu gore rinouya, sezvo vamugabe vakatora mhiko yekutungamira nyika musi wa 22 Nyamavhuvhu muna 2013. Section 158 inotiwo sarudzo dzinofanirwa kuitwa pasingadariki mazuva makumi matatu upenyu hweparamende husati hwapera. Vesangano reVeritas, vanhu venyanzvi munyaya dzemutemo, vanoti izvi zvinoreva kuti sarudzo dza2018 dzinogona kuitwa kubva mukati memazuva 23 Chikunguru na 21 Nyamavhuvhu gore rinouya. Mutemo unoti panofanira kuva nemazuva asiri pasi pemakumi mana nemana kana asingadariki makumi masere nemana pakati penguva inotaurwa zuva resarudzo nemusi unoitwa sarudzo dzacho. Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti kunyange hazvo mapato anopikisa ari kuchemera kuti pave neshanduko maererano nemafambisirwo esarudzo, sarudzo dzinogona kuitwa pasina shanduko iyi. Mutauriri webato reMDC inotungamirwa navawalsh mencuve vakurawo nechiwai, vanoti havasi kufara negadziro yesarudzo idzi iri kuitwa nekomishoni yesarudzo yezimbabwe electoral commission kana kuti ZEC.
Munhu anoseta deti anotaura kuti sarudzo dzavako musi wakati anotara musi wesarudzo hongu ndevamugabe, ende toziva kuti pane kakufidzana pazvinhu zviviri izvozvo. Isu hatina kukotsira zheve nemeso zvakasumuka, ende takatarira kuona kuti zvinoda kufamba sei.
Munyori mukuru webazi revechidiki mubato reMDC inotungamirirwa navamogen tsvangirai muHarare vadefort ngadziore, vanoti kunyange hazvo vange vari kushanda neZEC mukugadzirisa mafambisirwo achaitwa sarudzo dza2018 havasi kufarawo nekuti ZEC yave kutadza kutevedza urongwa hwayo. Paurongwa hwayo hwayakatura kuparamende, ZEC ingadai yakatotanga kunyoresa vavhoti ichishandisa BVR, asi izvi hazvisati zvaitika.
But zvaakutiomera pari zvino ndezvokuti izvo hatisi kuziya manje kuti zviri kutanga rini. Taifungidzira kuti pachaitwa matesting kits pachichapera, by now tinenge takutoziva kuti zviri kutanga rini. So tirikungodzoka kuvanhu vechidiki kuti gadzirirai, vari kuuya, vari kuti rini hatichazivi, ndo yava riri pari zvino.
Mutauriri wepeople's democratic party vajacob Mafume vanoti nyaya yekuti gadziriro yesarudzo haisi kufambiswa zvakanaka ndiyo yaita kuti vashandire pamwe mukuedza kugadzirisa zvinhu.
Kuita madiplomatic offenses kunze kwenyika, zvokuita mapolitical activities, mademonstrations muno, then tiri ine legal committee iri kushanda iri kuinda mberi nekurwisana nehurumende mumapitare edmosa kuti tinge tichiita mareforms ari kudiwa nguva yemaelection isati yasvika. Muchaona pakufamba kwenguva kuti isusu semapato anopikisa tichange tiri mushishi tiri kumhanya kuno nekoko kuti tigadzirise nyaya idzi dzekuvhota, nokuti nguva yacho yasvedera, nguva yasvika, vanhu vezimbabwe voda kusununguka.
Mutauriri weMDC inotungamirwa navatsvangirai vaobert kuti vanoti kunyange hazvo paine chikiribidi chiri kuitwa neZEC vari kutogadzirira sarudzo idzi.
Saka isu tinoziva, hanzi muchishona tinoti chakachenjedza ndechakatanga. Tinoziva kuti vanhu vatiri kudhira navo havasiri vanhu vanovimbika. Vanhu vatiri kudhira navo makoronyera, matsotsi, inhubu, zvose izvo tinoziziva. Saka isuwo tine zvirongwa zvatiinazvo zvokuti panguva inenge ichikodzera tinenge tichizivisa vanhu vedu. Pari zvino zvimwe hazvingatingataura pamhepo nokuti tingangoti muchirungu zviri of a strategic nature, asi tinoda kuti vateereri vazive kuti chakachenjedza ndechakatanga. Takarohwa nezvousiku muna 2013, hatidi kuti tirohwe nezvousiku zvekare.
Vanoti bato ravo riri kugadzirira sarudzo dza2018 zvakanyanya mumatunhu ese munyika. Vamafume vanotiwo mapato anopikisa ari kuita mushandira pamwe kuti akwanise kukunda ZANU-PF musarudzo dzegore rinouya. Pawaro hwayo hwayakatura kuhurumende, ZEC yakati yaida kutanga kunyoresa vavoti muna kubvumbi asi kusvika parizvino haisati yatanga kuita izvi. Vanongorora zvimatongerwo enyika vavivid kwedu vanoti hapana chinoshamisa pane zviri kuitika kuzek, uyevo vanoti zviri pachena kuti commission iyi iri kushanda nebato riri kutonga rezanupf. Zanupf yakatotanga gadziro dza 2018 uye parizvino yakatotenga motokari mazana matatu nemakumi matanhatu neshanu dzekushandisa pasarudzo idzi. Vagwede vanoti mapato anopikisa haangafanani dzine ZANUPF sezvo ichishandisa mari dzehurumende.
Zvokuba zvinhu zvakaomera munhu wese muno muzimbabwe, zvakaomerawo mapato aya asiri muhurumende nenyaya yekuti tose tiri kutambura. Ndosaka vachitsvaga kuti dai zvinhu zvange zvichishandirwa munyika. Asi bato rezanupf rakukwanisa kutenga motokari dzamuri kutaura idzodzi nokuti vane chokuita nehomwe yenyika, vari padhuze nayo, ndo vanopakura.
Hatina kukwanisa kutaura nevezek kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa-909 AM, pa-4930 kana pa-6065 ne-15460 kHz pa-shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti vachabuda pachena nhasi masikati pamere pfungwa dzavo pamusoro pekuti America yoramba iri nhengo here kana kuti kwete chibvumirano chekuchengetedza mamiriro ekunze che-2015 Paris Climate Accord.
Mumiriri weCalifornia mudare reCongress uye varisachigari wekomiti inoona nezvekunze kwenyika vaEd Royce vanoti America inofanira kuramba yakadzika midzi muAfrica uko kune nzara inotyisa mumatunhu matatu uye kusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika. VaRoyce vakataura mashoko aya pamberi pekomiti yavo munguva pfupi yapfuura muWashington.
Vanhu muRussia vane mufaro mukuru panguva iyo nyika yavo iri kugadzirira kuita mitambo yenhabvu yeFIFA Confederation Cup kubva musi wachikumi 17 kusvika chikunguru 2. Russia iyo iri kuitirwa mitambo iyi kekutanga ichashandisa mukana uyu kuona kuti yakagadzirira zvakadii kuita mutambo we-2018 World Cup uyo uchaitirwa munyika iyi gore rinouya. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mangwana vari kutarisirwa kuparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro musarudzo dzegore rinouya vachikurudzira vechidiki kuti vaende kunonyoresa kuvhota. Musangano wekutanga pamisangano gumi ichaitwa navaMugabe mumatunhu ose uri kutanga kuRudaka Stadium kumarondera mudunhu reMashonaland East. Rwendo rwavaMugabe urwu ruri kuuyawo mushure mekunge mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaMogenshangirai vatendererawo matunhu ose enyika vachita misangano nevatsigiri vavo. Vamwe vari kuitawo misangano yakadai ndaamai Joyce Mujuru webato reNational People's Party.
Asi kutanga kwekutsvaga rutsigiro uku kunonzi nesangano rinoita zveongororo reAfrobarometer kuri kukonzerawo kuti vanhu vakawanda munyika vabatwe nekutya kukuru nenyaya yekutyira mhirizhonga yezvematongerwo enyika. Afrobarometer inotiwo uwandu hwevanhu vari kuti havachina chivimbo nesarudzo huri kuramba huchikwira. Mukuzeya nyaya iyi tabata nhengo yeMDCT vachimirira mukoba mudare reparamende vaAmos Chibaya uye sachigaro weZANUPF Youth League kumaNikaland vamubuso Chinguno. Totanga nekunzwa kubva kuna vaChinguno nezvemisangano iri kuitwa navaMugabe.
Tiri kuita chirongwa cheZANUPF Youth League whereby our revolutionary icon candidate yedu kumusangano weZANUPF Life President weZimbabwe Comrade RG Mugabe anenge vachienda mumatozi zvikari 10 kunosangana nevechidiki vachinzwa maissues dzatingaadresa in terms yekuti mayouth yavane empowerment maprojects angapuwa vechidiki province by province kana iri province inovamimara zvoonekuta kuti vana vangabhenefita sei nyaya dzekuti vana vasagrede kugara nyaya dzekuti mayouth vaikarajwe kunoregista kuvhota from 18 to 35 ekuti ndopane huwandu hwemuri Zimbabwe wakawanda paeji iyoyo.
Vachibaya, mutungamiri wenyu ari kuitawo sei?
Mutungamiri wedu vaMorgan Tsvangirai vanova ivo vachakunda zvine mutsindo pasarudzo dziri kuuya muna 2018 vanenge vachisangana nechaunga chemumidlands kunzvimbo yemukoba stadium musi wa 10 June unova mugovera uri kutevera. Vanenge vachisangana zvakare nevechidoko ipapo vachivakurudzira kuti vaende vandorejesa kuvhota, kana varejesa kuvhota vagovhota kuitira kuti ramangwana ravo rive richimira mune zvakanaka, nokuti kana vachinge vavhota vobvisa hurumende iripo iyo iri kuvashaisa mabasa munyika yeZimbabwe.
Todzoka kwamuri mukoma mubuso, vamwe vari kugununguna kuti imi vechidiki kunyanya veZANU PF ndimunokonzera mhirizhonga dzezvematongerwo enyika idzi, zvikuru sei kana nyika yatarisana nesarudzo.
Zvino dzevati call bad losers. Timu ikaziva bhora ine pamhosva kuna refri. Takaita kwekundiro nyowani mukaitwa mitemo yekuti vanhu vanovhota sei zvikavirirwana. Saka hatishandisi violence isu peyouth league yeZANU PF. Tinoadresa real issues affecting the people in general. Vanhu vaishuva kuda minda, vanhu vanoshuva kuita migodhi. Ndo mapolicies anotumirwa Mugabe kupa hunhu vanhu vatina. Tichidaro vamwe vedu vane basa rekuteedzera masanctions kuti vana vatange vatambura, vatambura gona kuvavhotera. Saka nechibaro vanhu vanoona the sound policy dzinawa Mugabe. Ndosaka tichivadya chero izvozvi vakabatana vari teni zvavo kubatana izvi. Kubatana kasazabatana vaMugabe is going to win resoundingly come 2018.
Vachibaya, munoti kudini nyaya yemhirizhonga iyi? Vamwe vanoti nemiwo vechidiki kuMDC munoitawo munomboitawo zvemhirizhonga izvozvi, nyika yatarisana nesarudzo, zvinopa kuti vamwe vanhu vati havasina chivimbo nesarudzo dzemunyika.
Mashoko akakanaka chose, nokuti watara zvakanaka muna mayangu Bhule kuti vamwe vanoti chinova chiri chokwadi chinozikanwa muno munyika pasi rose ndechekuti ZANU PF ndeine nhoroondo dzemhirizhonga, nenhoroondo dzokuponda vanhu, ine nhoroondo dzokupisa misha yevanhu, ine nhoroondo infact vatori nemadhigirii emhirizhonga. But mhirizhonga vachiita kudaro, isu sevana veZimbabwe tiri kungoti vachiita mhirizhonga yavo iyoyo sarudzo tinongovakunda. Zvaitaurwa nemwana mayangu iyo zvokuti chero vakabatana vakadi, haiwa iyo zvaanotaura nezvazvo, chinozikamwa muno munyika nepasi rese kuti vaMugabe vakarakashwa zvine mutsindo navatsvangirai mugore ra2008 vatsvangirai vari oga. Maelection akawanda vanozviziva kuti vanga vachingomaruza. Isu vemusangano weMDC tinoti maelection ngaitove murunyararo pasina mhirizhonga. Vana veZimbabwe vaakuziva kuti ZANU PF kana vaakuenda kumaelection basa ravo kunyepera vana veZimbabwe. Vakapromisa kana kuendesa vana veZimbabwe mabasa 2,2 million jobs, nanhasi hapana chiripo.
Mukoma mubuso, manzwa zvataurwa navachibaya hapa, hanzi mabasa aripi?
Ndotanga kuresponda kuti mukoma Chibaya, you are blowing your trumpet over effect of illegal sanctions. Noa dzamakakumbira iri to the western countries.
Vachibaya,
hai, mashoko arutaurawo emasanctioni ndofunga kuti vanoziva havo chose kuti the biggest sanction atinayo muno munyika yeZANU PF.
Nhengo yeMDCT vachimirira mukobha mudare reparamende vaAmos Chibaya vari parunare kuzvishavane. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigari weZANU PF Youth League kumanikaland vamubuso Chinguno vari parunare muHarare.
Munhau dzemitambo, vateveri venhabvu vayambira chikwata cheCapes United kuti chisadherere chikwata cheAl Ahly Tripoli chekuLibya, kunyangazvo chiri kutatarika mumakundano eCAF Champions League. Zvikwata zviviri izvi zviri kusangana mangwana mumutambo uri kutambirwa muNational Sports Stadium muHarare. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Vanofarira nhabvu munyika vanoti Capes United haifanire kutarisira Al Ahly Tripoli pasi, sezvo chikwata ichi chichiziva kuti kukundwa muZimbabwe kuri kureva kusvika kumagumo kwedzira yavo yemakundano eCAF Champions League egore rino. Muongorori wemutambo wenhabvu Vafarai Kambamura vanoti kukurumidza kusvika kwakaita vashanyi ava muZimbabwe kunoratidza kuti hapana chimwe chavari kufambira kunze kwemapoints ese matatu.
Capes United haifaniri kudherera timu iyi, nekuti timu iyi yatoya ichida kutora zvimapoints. and isusuka kana tiri pa homeka ngati tosunga dzisimbe nekuti ivava vanhu vaka vaya kuzotora ma points
munyori wenhau dzemitambo mubepa nhau renewsday tawanda tafire nyika anoti veruzhinji vasatarisire mutambo wakapfava paau ali Tripoli sezvo chikwata ichi chiri kuda kuita mbiri nekusvika makota finari kekutanga mumakwikwi aya muteveri wemakepekepe vachafadzwa mufundisi vanoti Capes United haifanire kudherera au ali Tripoli nekuti kuita mangange kwayakaita nezamalek kuri kuratidza kuti haisi yekutarisira pasi
Mangwana Capes haifanira kudherera Tripoli ali noti bhora rerakaoma in terms of pa football hezvino Capes ine disadvantage yemainjari zakawanda saka anotofanira kutamba bhora sezvazviri
asi vamufundisi vanofunga kuti makepekepe anokunda asi kwete nezvibodzwa zvakawandisa sezviri kudiwa asi 1-0 chete
Capes ndoona ine green light yemangwana inohwina 1-0
chekwata chekulibya ichi chakaridza kuti hachisi kutamba nemutambo uyu mushure mekusvika muHarare nemuvhuro mazuva mana mutambo wavo usati watambwa asi makepekepe anofarira kukunda mumutambo uyu kunyange 1-0 zvayo kuti varambe vari munzira yekuenderera mberi nemakundano akakosha aya vanotungamira chikwata ichi vadzikisa mari inobhadharwa pagedhe kubva pamadhora mashanu ayo vanga vachivedzera mumitambo yakadai kusvika pamadhora matatu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariyari
yasvika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Nhlanganya uye kuti tinzwe zviri kutaurwa nevateereri vestudio 7 pafacebook
ndarangu ndinonzi pastapaul sangangore chechi yatinobata naye inonzi victory world international ministry inowanikwa muzimbabwe kuHarare at the same time ine mabranch vari kufararira nepasi rese ukataura nevanhu kazhinji vamwe vanoti you are being controversial sama ndo zvinotaura nazhinji mhinduro yangu kuti ndikudaire ndeyekuti handigone kuavoida kuva controversial because vandinotoparidza wacho ari controversial even ndikasada inini but vandiri kuparidza wacho because mukacheka unonzi wakazvarwa nemhandara mhandara yacho haina munhu arara nayo anongoregana yani nhumbu yoponwa dai studio 7 inga iriko mazuva akazvarwa jesu maria maitomufonera muchimubvunza kuti ndochii icho chichi kwete zvega izvozvezvo jesu mumwe chete anoti ini ndakafa ndikamuka yega iyo ikonzerwe kuti anoti ndakafa ndikaisatoziva munhu akafa hakuna achadzoka asi yedu isu watonamati anoti inini ndakaenda kwakafa ndikadzoka zvega izvozvezvo kuti makes him controversial saka kana jesu ari controversial isu vacho vanomuparidza hatigoni kuzavoi chinoitika panyaya yekuti mwari anonzi ataura pafoni hazvifaniri kunyanya vhundisa because mwari mumwe chete wakambotaura padongi akambotaura pagwendo satani chaiye akataura naivhu ari munyoka so zvinhu zviri supernatural zvinogona kutaura nesu anyhow anywhere in the natural the bible says in the book of Jeremiah it says call unto me call unto me haagoni kutiudza kundifonerei kana kuti ndidanei tisina pekumudana napo pese pawangopfugama ukanamata watomufonera
hakuna akaona mwari akararama vanhu vose vanozviti vaprofita vari kurarama pane ino nyika ava ndoo vari kurasisa vanhu avo ava vamunoti pasta sanyangore vachenjerei ndo vaprofita venhema venguva ino ava vangwariri kusausa vatendi chaivo vanorava nzvera ishoko ramwari tava munguva yekupedzisira
apo manzwa kubva kune vatsigiri vedu vefacebook page yedu yevoa shona newhatsapp kana musati mafarira facebook page yedu yevoa shona mhanyai pafacebook motsvaga pakanzi voa shona modzvanya pakanzi like ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muwashington
tinotenda Marvelous vateereri musakanganwa chirongwa chewomen's round table na 8 PM apo tiri kutarisa mhirizhonga yezvematongerwo enyika inotarisana nemadzimai munguva dzesarudzo
kana muchida kupinda muchirongwa ichi tinyorerei pa 001-202-465-0318
anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndichiti murari zvakanaka vateereri
neni wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande nanditungamiri Nkomo munhau dzechindebele
So Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 1 Nhlangula 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Indaba le yemgodi yemagolide kumbe imgodi yokwabiwa okwenziwa kwalokho wezomnotho akuqondanga ukuthi ibiphiwa abantu benzani kunokuthi iphiwe abantu abaqondileyo njalo abazathuthukisa isigaba sabo.
Izakhamizi zezansi emandebeleni zidla amahabula ngokwabelwa kwabasakhulayo bezanu-PF. Imigodi yokwemba igolide eBhalagwe kuthiywa izakhamizi zaloo mango.
Umkhankaso owenziwa ngomkhapu ukuthi yena ukhuluma labontanga ukuthi bavotele izandu umkhetho oluzayo. Bona even otanga bakubona labo beyabe behlanya sikubulalela umuntu yena ongasakwanisi nokuzenzela angakwenza. Njalo asikho esikukhangeleleyo.
Kuyaphithizela edolobheni leMarondera, amalunga ezanu-PF elungiselela ukwamukela umongameli Mugabe kusasa lapho aqala umkhankaso wokukhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalise ukumvotela ngobumnene.
Lanxa amabandla ezombusazwe aphikisayo ekhankasela inguquko kumithetho elawula ezokhetho, ukhetho luka-2018 lukhanya luza kwenziwa linguquko ingakenziwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Izakhamizi zezansi emandebeleni izibikwa zithukuthele phezu kokwabelwa kwabasakhulayo bebandla leZANU-PF. Imigodi yokwemba igolide eBhalagwe kuthiywa izakhamizi zakulumango. Unompumelelo Moyo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamizi zekezi eBhalagwe ziphakathi kwemizamo yokubonana lenkokheli zomdabu mayelana nalesi sika, bethi kuyimihlolo ukuba ibandla elibusayo liphe abasakhulayo bokuza imigodi yokwemba igolide kodwa isehluleka ukupha izizalwane zakuloo mango. Umnumzana Jabulani Ndlovu uthe akuqondanga ukuthi kuphiwe abebandla elibusayo kuphela, ngakho-ke kumele kumiswe kungakayikhatshana.
Okwakuqala ilizwe leli alilwelanga ukuthi kube lohlangothi oluthize oluyilo oluzuza insuzo njengalokho okwenzakala namhlanje. Indaba le yemgodi yemagolide kumbe imgodi yokwabiwa okwenziwa kwalokho wezomnotho akuqondanga ukuthi ibiphiwa abantu benzani kunokuthi iphiwe abantu abaqondileyo njalo abazathuthukisa isigaba sabo. Lokhu-ke sikubona kuyinto engafanelanga yenziwe loba ngaliphi ilanga, njalo futhi into le kufanele imiswe ngokushesha ngoba kungaqhubeka kunje kuzaletha ukudubeka okukhulu ebantwini abaningi mhla upresident esefile.
Umnumzana Sengezo Chabangu webandla le-PDP uthi iZANU-PF lo Mugabe bayadelela.
iZANU-PF lo Robert Mugabriele Mugabe bayadelela. iMbalakwe yindawo elembali embi nxa sikhangela isimo seZANU-PF. Yikho kulama mass graves amaningi eMbalakwe. Lamhlanje sebenika abantu imisebenzi ukubana bayekuyemba amagodi wonke wona lawa amangcwaba wonke abantu abafayo besithi kule golide. Kulusizo olukhulu kakhulu lokhu thina ngoba imisebenzi asebeyenzile yikuwemba amagodi lokunika ubhona lomkakhe umsebenzi.
Umakhalekhukhwini kamphathintambo obona ngezokwenjiwa umnumzana Walter Chidakwa belungaphendulwa muntu. Udaba lokwembiwa kwegolide ezansi emandebeleni selulethe ukukhathazeka okukhulu. Izakhamizi zisithi abantu bokuza yibo abaphiwa izichenxe zokwemba kuthi izizalwane zalumango zivalelwa phandle. Igolide ngelinye lamabhizimusi eliletha imali kunye nokudala imisebenzi ezweni, noma nje umumo womnotho ezweni umi manzonzo. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Kuvigwa kuchone kupitizela emarondera lamhlanje amalunga ebandla lezanu PF elungiselela ukwamukela uMongameli Mugabe kusasa lapho azaqala khona umkhankaso wokukhuthaza abasakhulayo ukuthi babhalise ukuvota ngobunengi. Lanxa imigwaqo yalindawo imagodigodi leyo uMgabe azahamba ngayo kusasa ivikwa isilungisiwe yafakwa ithara entsha. UMgabe ukhangelelwe ukubhoda ngelizwe lonke ekhulumisana labasakhulayo ikakhulu abezanu PF esizwa izikhalazo zabo. Amanye amabandla aphikisayo agoqela LMDC leMDCT selesikhathi esungule umkhankaso wokuhuga abasakhulayo. Sixoxelo sakhulayo MDCT ongumgcini sihlalo njalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukomwe.
Umkhankaso owenziwa ngumgabu ukuthi yena njengomgabu usawulontsha ukhuluma labontanga ukuthi bavotele izanu ukhetho oluzayo. Mbona even ontanga bakhona lapho beyabe behlanya sibukulalela umuntu yena ongasakwanisi lokuzenzela angakwenza. Njalo thina asikho esikukhangeleleyo ngoba thina njengabontanga satshela ukuthi ngo-2013 abantu bazaphiwa 1 million jobs. So impendulo atshela ontanga nothi lokho kunye kukhulunywayo ngakho. Thina njenge-FDCT hayi asenze silandele izanu thina senzokwethu siyazama ngendlela zokuthi sikhuthaze abantu ngama-door to door campaign ukuthi abantu sikhulume nabo sihlale phansi nabo sibabonise kuyini ngoba thina sifuna ukunika abantu i-alternative ukuthi hayi singavotela MDC kuyini elikukhangeleleyo indaba yemisebenzi indaba yokudla indaba yezibhedlela ngoba kadesi ungakhangela imigwaqo ukhangela imigwaqo yatshiwa ngoSmith ukhangela imigwaqo yaelomgabe namuhla kuyanyanyisa kwelizikwele Zimbabwe.
Ihamba njani i-door to door campaign yenu yena leyo okhuluma ngayo, bayamukela njani abantu?
Ngingathi is one of the best strategies esiyesenzile njengabontanga be-MDC ngoba lokuyani ukubuthanisa abantu endaweni ezijeneyo abanye kumele behambe imange emide besiyahlangana lani kodwa wathesi kuba ngcono ukuthi thina sibalande abantu ezindlini zabo sixoxisane labo in small numbers beyifamily bazwisise ukuthi kuyini esikhuluma ngakho njengebandla le-MDC ukuthi hhayi thina isithembiso sethu njalo amandla enhlazi kuthiwa asemanzini amandla eZimbabwe ukuthi ikhangeleke njengelizwe asebandleni abantu ngoba yibo abamele bekhipha umgabi ngoba i-MDC thina sikhona ukubakhokhela nje kodwa abalamandla yibo abantu ontanga yibo abahambe ezikolo kadesa kula ma-teacher ezikolo emaphandleni njalo umuntu abalama-degree bona abafundileyo yibo abathengisa i-airtime esitradeni kunzima khona.
Umnumzana Dube Mukomwe ngosakhulayo we-MDCT njalo ungumgcini sihlalo weBinga Rural District Council.
Abakha inkundla zokukhulumisana lula ezebulenjini labasungula inhlelo zabomakhalekhukhwini ezama-mobile apps sebedlela evalweni besesabela ukuba ukuqatshwa kukankosikazi Bona Chikore, indodana kamongameli Robert Mugabe, kubhodi ebona ngokulondolozwa kwenhlonipho embikweni ethulwa emphakathini e-censorship board kuzaphazamisa imisebenzi yabo. Ukuze sizwe ukuthi inhlelo ezifana lalezi ezisungulwa ngabasakhulayo zizaphazamiswa njani ngaleli nyathelo, uMike Hobe weStudio 7 uxoxele umnumzana Hannibal Dlovu.
Ngokubona kwami le yaba sizethimbe ngoba yinto elungisela ukuthengisa abantu izinto abazaziyo nje. Ayisiyo into aso ekhupha information esingathi ayifundi ibonakale igovernment.
Awungitsheleke mnumzane, kungani usisho kanjalo?
Ezibhodi ngokwayo ikhangelela ukuthi ivikele abantu ukubona izinto ezixhwalileyo empilweni. Ayisoze ivikele ukuqinisa abantu ulwazi olwazongabantu bonke esithiwa yi-public knowledge. So i-app leyakhiwe liyenzela ukuthi i-public knowledge leyo
itholakale ezindaweni eziningi, kubonakale ngabantu abaningi, abantu abangeyitholi beyisebenzise futhi. So ukubona kwami yatshi abasuke bayivalile leyo afa.
Kodwa mnumzane, uyazikhona ingcwethi ezike zasungula inhlelo zasebulenjini ezihambisana ngezinye inhlelo eziphuma kubabona kude. Njengoba kulobu dlelano olunjalo, ungathi uqinisekile ukuthi kumele bengasabi.
Ngathi ukuthi mntakwabo lokhu kuzaba nzima, njengoba leyo nto esithi i-internet ayisikho ukuthi ungayivalela ngendlela elula. Umuntu engathola le app ngezinye izindlela. Ingavula leyo website ngenye indlela. Uzivalile sibili leyo app kumbe leyo website ngendlela yokuthi akhange kubonakale ngabantu, kuyenza kube nzima. Njalo futhi isikhathi esiningi kuba lento le esiyibonayo endaweni zabo internet ukuthi ungazami ukuvala ulutho ku-internet, kuyaqinisa ukuthi abantu into leyo beyidinge kakhulu. So ambona abazama ukuvala lokho, kodwa bengazama, kodwa amboni ukuthi asebenza
bengahayi. Ngiyakuzwa kahle mnumzane. Ulathi isiluleko na sokunikeza abanye abasakhulayo abathi bayesaba ukuthi umsebenzi wabo uzathintwa yile bhodi?
Ungesaba ukuthi uzatholakala, ngoba isikhathi esiningi akuzitholakali ngendlela obona ngayo. Kuma-apps azokuvikela ngale mali, abantu laba abavula izinto zama-apps o-Google labo-app abaphungupha ukuthi i-app le iyakhe ngumnumzana lo kumbe i-company le. Le information bayazigcinela kona ngokwabo.
Alo-ke ngumnumzana Hannibal Ndlovu, ingcwethi kwezemitshina yamakhompyutha, usixoxelaye ecingweni eseHarare.
Live Talk wasihluzeni bomama lamhlanje sikhangela impiko ethi abesifazana yibo abesaba kakhulu ukuthi bangehlelwa ludlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington.
Singakangeni esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abanakanelwa ukuthi ngabalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo abeqembo le-Al-Shabaab babikwa bebulele umbalisi oyedwa, bathumba omunye njalo bathiya betshise isikolo ekade befundisa kiso izolo kusihlwa ngenyakatho kwele Kenya.
Kule bhomba elidubuke emoteni enkulu emadabuka kusalamhlanje esigodlweni se-Afghanistan eKabul labulala abantu abangamachumi edlula athoba munwe munye i-90 kwalimala abangamakhulu amane i-400. Lokhu kwenzakala esigabeni se-Wazir Khabar Khan esihlala abameli bakwamanye amazwe kulelo lizwe. Ucwaningo olwethulwe inhlanganiso ye-Afrobarometer oluthi izizalwane zeZimbabwe ezifika kusilinganiso sokungamachumi amahlanu lambili 52% ekhulwini zithi sezihlalela evalweni zisesaba ukwehlelwa ludlakela kwezombusazwe seluvuswe ukungahlaliseki kwezizalwane zeZimbabwe. Lolu phenyo luthi abantu abahlala emadolobheni kanye labesifazane yibo abalokwesaba okukhulu kwedlula abesilisa kanye lozulu ohlala emaphandleni. Inhlanganiso le ifumane njalo ukuthi amachumi phose ayisitshiya kalombili abantu afuna ukhetho luqhutshwe ngendlela ecacileyo njalo ezasotisa umuntu wonke kungela kwethuselwa kumbe udlame. Pho manje kuzahamba njani ngomnyaka ozayo? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele intatheli izindaba umnumzana Mxolisi Ncube endawonye lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTCT unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Ngumbono omuhle kakhulu ngoba sonke siyazi ukuthi
ukhetho elizweni laseZimbabwe lulobudlwangudlwangu, kutshaywa kwabantu, kutshiswa kwemizi, ukubulawa kwabantu. And sikhuluma kunjenje, izani isiqalile manje umsebenzi wabo uhamba behlukuluza abantu, betshisa imizi yabantu. Kodwa kayikho enye indlela yokuthi sikhiphe uhulumende, ngoba kamboni ukuthi singaba namandla ukuthi siyechitha elinye igazi sezithatha izikhali, ngoba singaze sithathe izikhali sichithe igazi noma sokubomvu sokumnyama kuzakuzakuzamele sibuyele etafuleni siyegumisane umlota sixoxisane sidinga izindlela. So singachithelana igazi thina sikwazi ukuthi kumele hlalisane phansi sikhulumisane. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi izizalwane zaseZimbabwe kumele zivuse umhlonga zitshengise uhulumende wamasela wezani ukuthi hayi sebekhathele abasafuni ukumvula.
Mnumzana Ncube, wena uthini ngembono kaNkosazana Khumalo la?
Nami ngivumelana naye ngoba ngathi akhangela kulabantu abaningi ikakhulu isa abathi bona ukuya ethethweni ukuzihlalisela nje isikhathi ngoba ungaze uvote kanjani lo uhulumende lo okhona ilibandla leli libusayo ngithi mhlawumbe lingaze linqotshwe njengoba seleke latsho ukuthi lona alingeke livumele ukuthi ipenseli likhulele umbhobho. Kungakho abantu basuka badangalo endabeni ezinjalo lokuthi ikakhulu ngento eyenzakala ngo-2008 zakubona sonke ukuthi ngenxa yokuthi ibandla leli libusayo elihlala liyile libusayo kusukela ngo-1980 lanqotshwa, sabona ukhetho likamongameli sokuthatha inyanga yonke ukuthi kumenyezele ukuthi ngubani onqobileyo. Konke khonokhu kusuka kudangaze abantu bagcine sebezifuza ukuthi kanti khona vele singaze siyevota akula mehluko obakhona ngoba sizaqhubeka siloku okuyenzakalayo ukuthi sizotshaywa sisiya ekuvoteni sibethi tshaye ngemva kokuvota sesitshayelwa ukuthi sivote kanjani, kukanti inguquko ayibuyi futhi ibe khona. Kungaba kuyinto enkulu edangaza kakhulu abantu.
Makhumalo, uphenyo lolu esikhuluma ngalo luthi lona kulabantu abafika bona 78% abathi basevalweni bayesaba ukuthi vele lanxa kukhulunywa labo ngophenyo lona lolu bazibona besengozini. Manje pho lina njengabamabandla aphikisayo libona ungani abantu bazakhulela ukwesaba lokhu na?
Okwakhathesi njengezalwane zaseZimbabwe siphakathi kwegqubu. Abantu abedlula eqedile esikolo kabafundi esibhedlela sezisifa, isikolo akusafunda akusela mali ezindlini akudliwa. Mina njengezizalwane zaseZimbabwe sibona kuqakathekile ukuthi sibhizeke izanu yenza umathanda phezu kwethu, hayi asihlaleni ezindlini siyekele ukuyavuta. Ngiyalisike nokukhankasela ukuthi afake inguqu ezakwenza ukhetho lolu ungaze waba nomuntu oyesabayo, ngoba lokhu ukuthi sazeke sikhale ukuthi izani yenza lokhu, izani yenza lokhu, yikho abakwenzayo. Kodwa thina sibaningi ukwedlula bona, kanti sizakwesaba kuze kwenithi lase sisifa sesifile njengoba kunjenje. So mina ngiyakhuthaza izalwane zaseZimbabwe ukuthi yebona ye ingani thina emandebele basibulala ngegugu rawundi, kodwa lokhu izani yangenayo kayikaziwine ebulawayo noma kathesi bangenile ngokuthi kazange sikhande ukhetho lwakhona kabakazi. Siyasibatshengisela ukuthi hayi bo lanxana sibulala ngegugu rawundi asifuni ukuthi siyilisibuze. Kungeka sikwanisa ubuntu ukwenza imandebele yonke iZimbabwe yonke sakwanisa ukuyenza, ngoba nxa sosiyekhethela phana yabuyedwa. Njalo asimele sivumele ukuthi izani sihlukuliwe, ngoba amasosha lamapholisa lama-CIO laba abasitayayo ngabantu abahola imali yethu, ngoba bahola imali yethu ye-tax, izisebenzi zethu. Kumele sizibonise ukuthi hayi walinamandla nokuthi thina lisebenza kithi, kumele ligcine thina, akuyigcine umuntu ocwentelayo.
Mnumzana Ncube, wena njengentatheli zindaba ubona njani lokho okwenzakalayo, kakhulu nxa sikhangele indaba esezikhona ngokuthi ngubani ozakhokhela umanyano wamabandla?
I think ngombono wami mina yiyo into enkulu kakhulu esuka isilimaze leyo ukuthi nxa sikhuluma ngokumanyana kwamabandla asikhulumi ngokuthi lawo mabandla amanyana phezu kwani ngaphandle kokukhipha uhulumende okhona. Amanyana futhi sibeke simiso bani singakaze sicabange ngokuthi ngubani ozathatha lesi sikhundla, ngoba indaba yezikhundla le yiyo esuka ihlukumeze yenze ukuthi ngigcine ungasali khona lokho kumanyana. Ngoba umnumzana uTswankerayo uzakuthi njalo eqinisile athi mina yime ngilabantu abaningi abangilandelayo, kodwa elabantu abaningi abamlandelayo bamlandela yini ngokuthi ume phezu kwalokhu abakucabangelayo bona abantu abakufundayo na?
Hello ke ngumnumzana Mxolisi Ncube intatheli izindaba ubexoxa indawonye lomsekelo wesikhulumeliso ebandla le MDCT unkosazana Thabita Khumalo.
Lanxa amabandla ezombusazwe aphikisayo ekhankasela ukuthi imithetho ephathelane lokhetho iguqulwe, lokhu kulakho kungenzakali kungakenziwa ukhetho luka-2018. Kubika uMavis Gama.
Isisekelo sombuso kanye nemithetho elawula ngezokhetho kunikeza umkhokheli welizwe amandla wokutsho usuku lokhetho ungakhathalekile ukuthi sesiguquliwe loba hhatshi. Isigaba 143 section 1 sesisekelo sombuso sikubeka sobala ukusebenza kwedwale lephalamende okweminyaka emihlanu kusukela ngosuku lokugcotshwa kukamongameli. Lokhu kutsho ukuba idale likhona manje lizokuma ukusebenza phakathi kwamabili mhlaka 21 Ntulikazi ngomnyaka ozayo, njengoba umongameli Robert Mugabe wafungiswa ukuthatha leso sikhundla mhlaka 22 kaNtulikazi ngomnyaka ka-2013. Umthetho uthi kumele kube lamalanga angedlula amachumi amane lane 44 days loba ukwedlula angamachumi ayisichiyagalombili lane 84 days kusukela lapho kubethwa khona usuku lokhetho langosuku lapho luzoqhutshwa khona. Umsekeli wesikhulumeli seMDCT unkosazana Thabita Khumalo uthi kabajajuliswa ngamalungiselelo okhetho luka-2018 enziwa ngababona ngezokuqhutshwa kokhetho abeZimbabwe Electoral Commission ZEC.
Hlangothi lezwane PF abazama ukuthi bayisebenzise ukuthi bajontshe ukhetho kuleli lizwe. Sonke siyazi uMazimbabwe enza amahle ukuthi njengamabandla aphikisayo besiloku sixhukaxhuka naye ZEC ukuthi itshintshe indlela okwenziwa ngawo ukhetho, ikhangela uvota vote, ikhangela ukutholwa kwabantu bezithupha, ikhangela lezingwadu zabantu abangelazindlu kodwa beloja.
Unkosazana Sandra Ndlovu yisifundi sekolijini le-Midland State University njalo engomunye wabontanga bebandla le-MDCT. Yena labanye bakhe uthi bayakuzwisisa okuthiwa ngumthetho wezokhetho.
Thina njengabontanga siyazwisisa ngoba nxa sikhangele le-ZEC siyikhangela isitshengisa ukubana kuzaba le-BVR, Biometric Voter Registration. Njalo lathi singabontanga sizimisele ukubana kusiyafika ukhetho sibe lathi sitholakala siyingxenye yalelo khetho.
Uthi bazophatheka ukhetho loba ingenziwanga indlela yokubhalisa amagama abalelungelo lokuvota kusetshenziswa indlela yakulezi nsuku ye-biometric voter registration.
I-ZEC ingasehlula ku-BVR sizimisele njalo ukungena kuyoyona le ndlela ababesisekele yona. Thina ngoba esikukhangeleleyo ukuthi siqoqane njengabontanga, weze bafakile i-BVR bayikhipha, thina sesikufune ukuthi singene ekhetheni. But i-BVR yindlela kade siyikhangelele njalo yindlela esiyifuna ukuthi sihambe ekhetheni ngo-2018.
Umnumzana Steven Sibanda ngomunye wabontanga abaphatheke emikhankasweni yokususwa embusweni kukaMgabe ephansi kwabeqembu le-Occupy Africa Unity Square. Usibanda uthi ngesimo esikhona kusebala ukuba amabandla ezombusazwe aphikisayo akakalulungeli ukhetho.
Singangena ukhetho ngomumo esiwo ubona iqiniso ubana siyadliwa iZANU-PF. Njalo sihleli sikhala nge-BVR. Ngolinye uduwo esilalo ukubana sikhangela into eziphezulu kwamanzi singakhangeli enzikini yamanzi. Njengobana uMongameli Mugabe ngamemezela ukhetho lwa ukhetho namhlanje still uyabe lokhu within i-constitution. Silakho ukudliwa ngoba asikavumelani njengama-opposition parties banambani oza leader ngesithi i-grand coalition ngesilungu. Njalo asikavumelani bana ubani ozathatha le-constituency kubameli bedale le-parliament. Njalo ngathi kuningi esimele siwenze njengama-opposition parties.
Uthi okudanisayo ngoZulu ikuba lokhu esilela kulwazi kwezokuqhutshwa kokhetho elizweni.
Njalo ngathi ukulungiselela sibili hhashi asikafiki indlela engathi sesilungiselele ngayo okuqinileyo. So siselomsebenzi sesilomlando ukubana siyefundisa uZulu jikelele phandle ngale njengo-opposition. Kuba nathi nxa sisiyavota abalapha liyavota lifika lapha, abalapha liyavota lifika lapha. Ngathi le ZEC ayikazitsheli ukubana abantu bami kanje. Nxa uhlala njengokuthi uhlala emfakose kustudio nje ngicela wakho yilo lalo xa uhlale kambuzuma kusitutenje ngicela wakho yabulapha lalapha so ngathi seselomlando seselomsebenzi omkhulu kakhulu
lo msakazo ka usanelisanga ukukhulumisana labenhlanganiso yeZek ukuzwa umbono wabo phezulu kwalolu daba ngimele Studio 7 ngise Harare ngingumavis gama
Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende welemelika.
Kuvamile ukuthi abasifazana bakhahlanyezwe lapho okulempi yemvukela. Abasifazana balembono ebalulekile ukuthi kwenzakalani endaweni lezi. Kodwa ke bachiwa pandle nxa sokusenziwa imizamo yokuhlolisisa indlela zokumisa udlakela lolu ukuze kube nokuthula. Ilizwe lemelika lizama ngamandla wonke ukuthi kungenzakali konke lokhu. Ngakho ke lisebenza lenhlanganiso ye-Global Peace Operations Initiative, kumbe i-GPOI, iyasungulwa ngomnyaka ka-2004. Inhlanganiso le isebenza lenhlanganiso ezingamajumi amahlanu lantathu, 53, ukwenzela unqabela ukulwa emhlabeni wonke jikelele, njalo lokusekela imisebenzi yenhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations, ezama ukulethela uzulu ukuthula. Enye injongo ye-GPOI yikukhulumisana lokuvimba ukukhahlanyezwa kwabesifazana lapho okudingakala khona ukuthula. UDana Hawke okuhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe okhangelane lemizamo yokukhulula abantu abancindezelweyo uthi ukusebenza labesifazana lapho okwenziwa khona imizamo yokuletha ukuthula kuyanceda okumangalisayo. Uthi abesifazana bayenelisa ukukhuluma lalabo abakhunyulwa kubutho abadlongulweyo njalo lokuthuthukisa omama lamantombazana. Inhlanganiso ye-Global Peace Operations Initiative izama ngamandla wonke ukuthi abesifazana baphatheke kwezokuletha ukuthula njalo lokuvimba ukuba kungadlengulwa omama lamankazana.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende welemelika.
Wangishiyela themba.
Wangishiyela mina themba themba.
Logo ke.
Loya mangalisa.
Logo ke.
Loya mangalisa.
Mami.
Mami bani dandana, kereishleli, apansi umchunze, loya mangalisa, ha, ha, ha.
Hai buza,
hai kwasi kamala,
hai tandulanga,
hai tandulama. Yapera pansi, yase akoro, ibi yambese, isi yambese.
Numatemba,
numatemba, wangishia.
Ingoma emnandi, ingoma ye Lady Smith, Black Mambazo, ethiwayo na Nomathemba isidubela uhlelo. Kodwa singakehlukani, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebezisilazo lamhlanje.
Izakhamizi zezansi emaNdebeleni zithukuthele phezu kokwabelwa kwabasakhulayo beZANU-PF imigodi yokwemba igolide eBhalakwe.
Bekuphithizela emarondela lamhlanje kulungiselelwa umhlangano kamongameli Mgabe kusasa.
Thwakazi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Lo Chris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.